Vacha porofita, manchaya le mandare, vacha ona zviratidzo, vatana vacha rota, opedze denga, bona zigana venyu, nana.
What's up?
Check out it.